Dambe zvigere zvikona vachi namata mbere dambe zvigere zvimbadzo harisirire kuderedza mari kubatana nehurumende kuashanda dambe zvigere zvimbadzo ndokuti hatina mari yacho pakutanga kubhadhara saka tofana kuita tofana kuita rwaro rinobatsira nyika kuti ione kuwedzera mari yaioneka tanga ichiwana kubva kumataxi mari yatinoyatagore dzacho takatora mari yaitonze kwenyika itoti maus dollars ainambopfuura pa$4 billion and mukatasa $4 billion ndiyo mari yesaizi yecompany yesouth africa saka isusu kwenyika tingaa tichiongana kugarira musangano kuti mari ingaenda ikutapira tsimbi ikushayana mbera nyika yese so dambudziko redu inoti tofanira kushanda kuti mari iwande so tikawedzera mari iyoyi tikawedzera mukana kuti une mari tatemeeza kuti mari ikasvika $8 billion tova tisina dambudziko remuchema kuti 80% yemari yebhajeti yaenda kumatinhosevan pane dambudziko rekuti vakatata vakabvisa mashandi muchigana ita dambudziko kumapazi ehurumende akawanda ari kuita basa rakakosha chaizvo tinofanira kubvisa vanhu vasina nechebasa vanovanzi mabest workers ndotofanatafocus on handitindi kuti tingada kutadza nguva tichitarisa mari kuripa dambudziko rimwe kuti hatina mari yacho saka tikatodza makore pane makore abva tivatiranaaanhasi tinenge tiatitina kuti mari yederero ienda pakati iri pati mari yacho nyika imwe naimwe nofana kuita mari yakawanda kuzvivaka kuti nyika yende mberi asi hatikwanisi kuita mari kuzvivaka nekusevha mari yesipa kana mopa chaimwe kana pasina mari haungatodza nguva kuti kandeinotenga sen tisina mari yemafuta nemari yerenda ndo patiripa patina mari yemafuta hatina mari yerenda kana dai kuta sanyika semusha saka zvichitaura imf navachinamata vatida kukata hazvirei chinhu vanofanira kutodza nguva kuti toona kutiko mari kuti saka dambudziko rine kuti ngatiwedzere kugadzira zvigadzirwa kunga kumunda kunga kumaindastry ndozvitofanira kutodza simba rine rakawanda kwete kubva zvasimba kuunganira mbeva yetiiikabatsira izvi
saka tichitarisawo zimbabwe ichienzaniswawo nedzimwe nyika pasi rose panyaya yekushandisa mari kana kuti yatingati fiscal discipline iri papi chaizvo
zimbabwe iri paongorora chaita neworld economic forum zimbabwe iri mutop ten kuratidza kuti zimbabwe iri kumira kuratidza kuti yose iri muwase mubumba kushandisa mari tisikabudi muhomwe yedu yatinayo yatinoti cash budgeting mamiriro tanga tingada tiekunamba last nekuti hatina mari yacho asi tidi kushingirira kuti mari yekuwanirana neshoma iri paiyoyo saka tiri kuzvase mubumba saka tinofanira kuti kuchienda mberi kuimprova kuti tagona kushandisa mari shoma iripo ngatiti kuti mari yewandidzike